Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachapa Africa mari inoita mabhiriyoni makumi manomwe emadhora. Dare repamusoro reHigh Court kumasvingo rinorasa chikumbiro chebato reCitizens Coalition for Change chekusima miti mune rimwe wadhi mumasvingo. France neArgentina ndidzo dzichakwikwidzana mumutambo wemafinals eFIFA World Cup nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti hurumende yavo ichawedzera rubatsiro rwaichapa kuAfrica nemari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora US 15 billion. VaBiden vakazivisa izvi pamusangano weUS Africa Leaders Summit wasvika muzuva rechitatu nhasi muguta reWashington DC. Musangano uyu usati watanga, America yakazivisa kuti ichapa Africa mari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora US 55 billion. Izvi zvinoreva kuti America ichapa Africa mari inoita mabhiriyoni makumi manomwe US 70 billion. Vachitaura pamusangano uyu, vaBiden vakati America inoda kushanda neAfrica pasina zvokumanikidzwa uye vachiti vanonyorerana chibvumirano cheMemorandum of Understanding nesangano reAfrican Continental Free Trade Area Secretariat richavhura hwaro hutsva hwekudyidzana pakati peAmerica neAfrica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa nemutungamiri weAmerica zvinoyemurika zvikuru sezvo zvichabatsira Africa kusanganisa Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Zvinhu zvinofadza chaizvo sazvichiratidza rudo rwandogara nichitaura rweAmerica kukondinendi yeAfrica. Nokuti $15 billion yaiswa iyi handiyo yoga yanga yatogara yanzi ichaenda kuyanga iri $55 billion. Saka uku kuwedzera pamusoro pe$55 billion wowedzera $15 billion yezvimwe zvibvumirano kuzoita iyo $70 billion yokubetsera vanhu vokuAfrica. Chinonyanya kufadza chaizvo ndechekuti kana takateresa zvaachitaura President Biden, vadzokorora zvakawanda chaizvo zvinoratidza rudo rwavanhu munhu womuAfrica, kwete kuti rudo rwavanhu vari muhurumende chete. Aiwa, kuti zvirongwa zvose izvi mari yose iyi ichange yakanangana nezvirongwa zvomuAfrica zvinosumudzira vanhu zvakaita samabasa anenge ariko anenge achikreatwa nokuda kwemabhizinesi mamwe achaenda ku nezvimwe zvirongwa zvinee zviriko. Vadzokorora zvepakawanda chaizvo tichivateerera vachitaura ivo vachidzokorora nyaya yokuprotekta maworkers, kuprotekta kodzero dzavanhu, kuchengetedza kodzero dzavanhu, kutongwa kwavanhu zvakanaka, vanhu vachiwana mabasa munyika. Zvinobva zvazoita isu kuti kana takatarisa China neRussia havanangi nokutarisa munhu upenyu hwomunhu sezvinoita America. Ine chido chokuti munhu akwanise kubudirira, akwanise kuwana mukana waanokwanisa kuwana muupenyu hwake, abudirire nezvibvumirano zvaitwa izvi.
Munoona nyika yeZimbabwe ichizowanawo imwe yemari here? Tichitarisa kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa kumusangano uyu vakange vakamirirwa nava Frederick Shava vanoona nezvemabasa ekunze. Munoona sei apa?
Ndinoona sekuti Zimbabwe ichakwanisa kuwana imwe yemari idzodzo yakanangana nekuzvibvumirano zvimwe zvingava zvinoitwa zvokutengeserana pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeAmerica, nokuti kukokwa kwakaitwa Zimbabwe kuchizoenda minista chete vaFrederick Shava zvinoratidza kuti pane zvinenge zviriko zvavachawana. Havachangobvi vakabata mavoko, asi zvinenge zviri zvishoma nokuti nyika dzakamiririrwa naana purezidhendi dzichawanavo zvakanuna. Saka dzakaita saana Zimbabwe dzakamiririrwawo naana minista dzichawana zvishoma, nokuti purezidhendi wenyika pane paanotsika, pane paanonzwikwa, pasingakwanisi kuti minista akwanise kunzwika kana kuti akwanise kusvika. Ndiro kutaura kwava kuchiitawo vaFrederick Shava kuti vanovimba kuti dai purezidhendi munhu akagova kuuya, asi havakwanisi kuuya. Saka ichawana zvaichawana kunyanya muzvibvumirano zvokutengeserana nenyika, nokuti nyika dzose dzomuAfrica dzinofanira kubatirira America padhuze chaizvo, nokuti dzinoda mari mumaus dollars. Tinoona Zimbabwe shamwari hwainako sapoti yaiinayo kubva kuAmerica ndiyo yekuti America inobvumira Zimbabwe kuti ishandise US dollar. Tinoziva chikonzero chaita kuti purezidendi Mnangagwa vasadanwa kuvuya uno kunyaya dzezvirango zvavakatemerwa navamwe vavo vari muhurumende. Zvirango izvi zvagara kwenguva yakareba chaizvo. Vanoziva zvavanofanira kuita kuti vabve pazvirango izvi, kuti Zimbabwe iriyo nyika yoga munharaunda reSouthern Africa mose inenge isina kunge yadaidzwa purezidendi. Zvinhu zvinotinyadzisa. Tadiwo kutevedzera zvinoita nyika dzakaita saana Zambia pamatongerwo avanhu, tione kuti chii chatingaita tibve pamasanction purezidendi akwanisewo kuenda kunoenda vamwe.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio. Dare repamusoro reHigh Court kumasvingo rinonzi nezuro rakarasa chikumbiro chakange chaiswa magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights chekuti risendeke parutivi danho remapurisa rekurambidza nhengo dzeCitizens Coalition for Change kudyara miti muward 4 kwaGutu kumasvingo nhasi. Uko mutungamiri webato iri Vanessa Chamisa vange vachitarisirwa kunge varipo. Gweta riri kumirira nhengo yeCCC akasvitsa chikumbiro chekudyara miti kumapurisa. Valoid Mufudze vaMartin Mureri vanoti dare rakati nyaya iyi haina kukodzera kuti inzwikwe zvechimbi chimbi, zvichireva kuti nhengo dzeCCC hadzigone kupikisa danho remapurisa iri. Mapurisa edunhu remasvingo East akanyorera vaMufudze tsamba yekuvazivisa kuti havaifanirwa kuenderera mberi nekudyara miti, achiti pane rimwe bato raasina kudoma nezita rakange rapiwa kare mvumo yekuita musangano waro makare muward 4. Asi vebato rinopikisa iri vari kuti vachaenderera mberi vachidyara miti, vachiti havaoni chingaite kuti zvematongerwo enyika zvipinzwe mukudyarwa kwemiti. Hatina kukwanisa kubata mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo East Chief Superintendent Taurai Joachim Mambure kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Jonga Kandemiri aita hurukuro navamureri pamusoro penyaya iyi.
Klaindi yangu inova iyo Lady Mufudze nevandiwo konvhenda wakanga anotifaya mapurisa achitira anoda kuita kudyara muti musi wa15 December 2022. Vakapiwa inonzi prohibition notice yekuti vairambidzwa kuti vaidyare miti iyo chero hacho paiva paimba pemunhu pari private. Kwanzi muwadhi imomo musi muwadhi musi umwe chete pane imwe political party isina kumemewa yanzi inenge achiitawo musangano wayo inoda kutanga nenguva dzatingati kubva nguva dza10 kusvika nguva dza4 aye panenge pachiitwa musangano. Saka tazoita agent chamber application tichichema chema kuti aya iye yatenderwa kudyara miti nekuti miti haineni zvachozoita nepolitics inobatsira munguva ino neclimate change. Saka koti yazotirayo chikumbiro chenyu hachisiri agent yatoti nota yaisiri agent zvokuti ingada kuipa nechimbi chimbi.
Saka zvinorevei zvikune vamunomirira kana dare rati nyaya yenyu haikwanise kana kuti haikodzere kuti inzwikwe nechimbi chimbi?
Sazvinoreva ndechokuti havachagoni kuti vadyare miti nokuti dare rinenge risina kupa mutongo wekuti vaendere mberi nokudyara miti nokuti inonzi prohibition notice inenge ichiri inforce. Saka zvazvinotoreva ndezvokuti havachagoni kupa mutemo kuti varambe vachiindirira mberi nokudyara miti.
Ko vakazotora matanho ekuti vaenderere mberi sekodzero yavo yavanopiwa nokuti nyaya yekudyara miti tinonzwa ivebato vari kuti haingaiswe zvematongerwo enyika.
Iko pamutemo chepo kutodyara miti kwacho papasingafani kuti kutomboimbwa hondo kuti mapurisa angatendera vanhu rekudyara miti nokuti panongova paimba chemunhu. Saka hapanei nokuti utendedzwe upiwe mvumo yekuti pane vaeni vangu vanodawo kuuya paimba pangu munovatendera here kuti ndinge ndinavo hazvina nebasa rosa isi zvematongerwo enyika. Vavachigona kuti vangeendirira mberi nokudyara miti but problem iripo ndeyekuti kana paiswa prohibition notice vanhu vakateerera vakaenda kumakotsi wava mutemo nawo zvengazvava kuchiregulatewa nemutemo.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, imwe inganzi here nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kana mapurisa achirambidza vanhu kuti vange vachiita zvisaizvo zvekudyara miti?
Ya, ndo zvinotoratidza kuti kodzero dzevanhu dzinenge dzichimbunyikidzwa nemhaka yekuti kune nguva kudyara miti haisi rali iri kuda kuitwa. Chinongova chikumbiro chekudyara miti endi zvekudyara miti zvinhu zvinozivikanwa pasi rino rose kuti zvinotokurudzirwa kuti vanhu dei vadyara miti. Saka ipapo pekuti vanhu havatenderwi kuungana vachiita zvinhu zvinobatsira izve munyika yedu inobatsirika nokudyadzwa kunenge kuchiita miti tichitarisa kuona kuti miti yakatemwa yakawanda ende zvinokonzera kuti climate change iafecte nhingi itanganise mamiriro ekunze akanganiswe neizvozvo zvekuchema kwemiti. Zvazviri zvinhu zvinotofanira kutofadza but chotishanisa nechekuti mapurisa edu neend up politicizing zvinhu zvisingafani kupoliticizwa.
Saka matanho api mamwe amuchatora?
Ndichabvunza client yangu, handisati ndawana amwe mainstruction anobva kuclient yangu kuway forward kuti todini. Ndine chokwadi chokuti patichasangana tichange tichitaurirana vachindiudza kuti vanoda kuti tidini, vodzokera futi here kuna regulating authority kundochinjirwa rimwe date since kune imwe political party iri kuita inactivity yayo musame ward. Saka ndichahwa kuti vanoti kudini.
Gweta riri kumirira nhengo yeTCCC yakasvitsa chikumbiro chekudyara miti kumapurisa vaMartin Mureri vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Gamba renyika amai Betty Mutero vachachengetwa nhasi kunoradzikwa magamba paHiroshi Eka muHarare. Amai Mutero vakapiwa chiremekedza cheugamba hwenyika mushure mekushaya kwavo musi wa6 mwedzi uno. Munyori mukuru mubazi rezvemukati menyika reMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage vaAaron Nepera vanoti amai Mutero vange vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa 92 years. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTswane University muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Maita inyu vaZininga Betty Mutero havana mukurumbira wakanyanya munhoroondo, ingava nhoroondo yekurwiwa kurwa kwesununguko kana kunyange kutongwa kweZimbabwe musure menge yawana kuzvitonga kuzere. Mukatsvakuruza munogona kutoshaya zvakawanda zvavanogona kunge vakaita. Asi chatinoziva pamusoro pavo inyaya yekuti vamunangagwa pavakanga vakuchiratidza kuti ayo vakudawo kupinda pamasimba ndiye mumwe wevanhu vanenge vakamira navo. Nekuti tinonzwa kuti kunyange dzimai weaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe Mugabe vanova mai Grace Mugabe vakatombotuka mai Mutero pamusoro peiko kurwizi kwakanga kuchiitika pakati vanhu vamugabe nevanhu vavamunanga. Saka ndoo chatingati tingazive pamusoro pamai Mutero ava vari kuradzikwa kuHeroes Acre.
Zvondidzosa pakuti nditsvagewo kuti iwo marongerwo emafambisirwo azvinoitwa kunzi vanosarudzwa kuenda pachikomo cheHeroes Acre icho zvinombonyatsofamba sei kuti zvizonzi avo ngavaende ava havangaendi?
Iyo nyaya yevanonzi vaite mahiro enyika inyaya yagara inonesa muZimbabwe. Asi chekutanga chatoda kuongorore ndechekuti zvinenge zvaitaridza kuti kana wanga usina kumborwa muhondo yerusununguko chimurenga chechipiri, kukwana kwana kwako paHeroes Acre kwanga kuchinesa. Vamwe ndoo vakanga vachibvunzawo kuti ko vamwe vakabatsira nyika mushure mwenge vawana kuzvitonga kuzere, vamwe vanogona ngu vakaita mukurumbira munzvimbo dzakasiyana siyana, kungava mukuimba, kungava mukutamba bhora, vachibatsira nyika, kungava kutoita zvinoita zvinobatsira vanhu vakawanda munyika sei vasiri kutarizwa. Saka inyaya yanga ichinesa chaizvo. Chimwe chatingade kuona chiri kubuda kunyange panyaya yaMaibethi Mutero ndechekuti unogona kuita hiro kana kuti unogona kuita gamba nekuda kwekuti wanga uri pedyo zvakadii nemutungamiri wenyika. Zvinova zvunhu zvinotisiya tiine mibvunzo yakati wandei pamusoro pevanhu vari kunzi ndoo magamba enyika, nekuti magamba enyika maitiro avo anofanira kunge achingozvipupurira ega kuruzhinji. Ukaona taakuita magamba anoti vanhu vanenge vachigunununa nezvavo, pada ugamba hwacho hunenge huine kusagutsa kwahuinavo.
Sezuva rakaita sanhasi rinenge richinzi pari kuvigwa gamba vemapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe, tinonzwa kuti vatowanda zvekusvika kuma100 uko. Vanenge vachitorawo zvigaro zvipi pamazuva akaita seiwaya?
Zvinofanira kunge zvichiitika ndezvekuti vanofanira kunge vachiendawo kunochema magamba iwayo. Asi nekuda kwemakakatanwa iwayo andambotaura ekuti vamwe vanenge vasingagutsikani kuti uyo azoitwa gamba pachii pacho. Unogona kuona vamwe vemapato enyika vasiri kuuya kuzochema uyo hanzi gamba. Saka zvokutaura kwandaita nyaya yemagamba ichiri nekutaura kwakawanda pamusoro payo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheTshwane University muzvinafundo Rikimkonza vari parunhare kuTshwane, South Africa, naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusiya basa kwevarairidzi. Izvi zvinotevera hurumende yeUnited Kingdom yatanga kushedzera kuti United Kingdom inoda varairidzi kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika nhatu dzemuAfrica. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti varairidzi vari kubuda munyika neuwandu hwavo kunotsvaga mafuro manyoro. Tombotarisa zvamunofunga vateereri.
Shamari, you are the only one person I got up. Unapunga Zevan, they soak white at my pens, white at Chikukuva Travata. Mapana Mari, my 40,000 US dollars, Mapana, my 400,000 US dollars, Asuka Funza, Maru Pamati Shatina, Marotena Mishunga Atina, Varana Yukuko Kosora, Anum Kabaku, Yuki, Sharapai Koko. Ne private jet ya mahani ma thousands of US dollars asinga ena mari. Ndiye zvomoda kupara masolar energy system pachenyu. ndikona rimwe benzi richiri pamberi rizano uchibribiwa kubribiwa ne t-shirt yakanzi vote ed ne zambia rakanzi vote ed nechikepe zanzi imagine one zimbabwe muchamukarini munondichemedza misodzi muchamugarini yevo vana vengu havasundani nguva imwe chete but kumwe kuvata kwenyu hakwazonyanya kwazonyanya kwazonyanya vari kuda zvavanoda vakomana iwe ukarwara regairise kunotoenda kun'anga kanhu unoenda kun'anga pozi chipatara kuna vava china kunana yuki vachona rwaiko unokubvidza ikoko makapusa unozimbabwe allow me to say this wake up simple as that
naimwe naimwe tibetsereiwo ndinoshamiswa zvikuru nemudhara akaita saChris Mutsvanga anotanda tsinga achitaura kuti kudambudziko remagetsi iresult yeg40 naiwe Mutsvanga haunyari kutaura zvinhu zvakadero nai mudhara mukuru iwo ko zvino magetsi acho zvaasvika pakudzima musina kumbotaura nezvazvo saka mamakatokurusirega ikoko muchiti kwai toda kuti zvionekwe zveg40 izvozvo naiwe Mutsvanga zvauri kunyadzisa naiwe hausi kuona kuti izano here iri kuita zvinhu izvi aiwe mudhara muka iwe chiiko newe usati taurira zvakadero maniwe wakagara muofisi yenyika indawo imi makambotaura nezvavo magetsi avo zvaazosvika pakudzima mava kutaura kuti hakusisina mvura mamakambotaura nezvazvo
pastudio 7 apo murisei komana komana tozwa kurwadziwa especially nehangu ndozwa kurwadziwa nenyika yatiri kurarama yesouth africa magetsi akuenda pazuva more than 4 hours a day ko kwedu kunyika kwedu kuzimbabwe uku kutonetsa magetsi chifungai kuti anoenda zvakadii for how long wakomana wakomana ndirungokurudzirwa hangu hama dzangu dzemuzimbabwe dziri musouth africa munomu kuti handi tinorejesa kuvhota tichinjiwo hurumende yatishungurudzai togara munyika dzevamwe tichipondwa tichiurawa izvi magetsi ari kuenda tichadiwe muno komana komana ka tisembaona wakomana negore rinoya january ngatibude neuwandu tiende kumusha kwedu tigadzirise nyika yedu ndapota mazita
pastudio 7 muri raiti remese vatefenuri venhau dzakanaka dzinoyevedza inini ndikuda kumbobvunzawo kuti kochinonzi munhu atemerwa zvirango anotemerwa chii handitinyatsoziva kuti zvirango zvacho kana zvichitemiwa chii chinomboitika ipapo because vanhu vacho vanonzi vakatemerwa zvirango ivavo ndivo vanofamba nemota mbishi ndivo vagere zvakanaka saka kutemera zvirango zvacho chimbotiudzai kuti zvirango zvacho kana zvichitemerwa munhu anenge achitemera kuti aite sei isu tinotoshamisika ka ndivo vanhu vagere ivavo vanonzi vakatemerwa zvirango zvacho so isusu tisina kutemera zvirango ndisu takatoomerwa noupenyu zvisingamboita kana mbichana zvakangofanana kungati zvirango izvi zvakatotemerwa isu vanhu so mumbotizivisa kuti zvirango kana zvatemerwa munhu zvinenge zvichimurwadza sei because zimbabwe yacho yese hatimbofa takaziva kuti kana munhu atemerwa zvirango zvinenge achiitwa sei apo ndiri kubvunza zvangu ipapo ari kutaura ndibheni pamambana pagoko apo so zvirango izvimbotisanangurirai kuti kana munhu atemera zvirango zvinonge zvichifambiswa sei tinoshamisika vari ivo vagere zvakanaka vanhu vanotemera zvirango vacho ivavo tatenda zvedu
makadiiko pastudio makadiiko pastudio apo mubato medu mashata musisisi umo ndinotsigira mashoko ambuya mberi vataura kuti vachamisa kana vasingachadi kutonga nyika dei varegera zvavo hatisisina kana inseni zvangu ndava disappointed nokuti vachamisa varatidza kuzotudunuka pamashoko avo outungamiriri chaiwo avanga vakataura kuti hatidi mari dzokuba kuda vadzvanyi wavo nemamwe makoronyera atinawo mupati medu meccc ari pazvigaro anoda ma40,000 yavo. Zvokwadi zvataridza kuti nyika yedu hainaki zvamuchose zvamuchose. Dai vachamisa varamba vakamira pashoko ravo. Saka eshi nyika yedu hainaki hainaki zvamuchose zvainaki zvamuchose. Vachamisa dai maramba makamira pazvokwadi yenyu chaiyo yokururama, nokuti chokwadi ndicho chinotungamirira kupenyu husingaperi. Izvi zvamatotendera makoronyera izvi. Pati yedu yatopindwa nezanupf zvamuchose, hapana chichabuda zvachose zvachose. Takawira pasi. Dai makaramba makamira nemashoko enyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikwata chenhabvu chekuMorocco nezuro chakakundwa neFrance nezvibodzwa zviviri. Izvo zvinoreva kuti Argentina neFrance ndidzo dzichatambira mukombe weFIFA World Cup nemusi wesvondo. Tabata zvakare mukomana anofarira zvenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvizhinji nepamusoro peArgentina.
Makadi mukoma Hwande. Mutambo weFrance neMorocco ndakaona wakanakisa zvikuru, but ndakangozobva ndakasurukirwa nenyaya yekuti ndaisapota Morocco, inova timu yedu kuAfrica kuti yanga ichakunda France. But sezvandakataura paya paya kuti France itimu iri too strong to be beaten neMorocco. Saka sezvinezvo hazvo tongofara kuti Morocco yakabreaka record to be the only African team to qualify finals, inova history isati yamboitika pano pasi. And ndiri kufarawo pakuti even though Morocco yakadyiwa, chakwanisa kuonawo France neArgentina dzinove nyanzvi dzebhora. Chakwanisa kuona mutambi anonzi Messi weArgentina achitungana na Mbappe mutambi weFrance. Saka tiri tichingoona kuti izvi zvakamira sei.
Pane zvaunoshova here pamatambiro akaitwa neMorocco?
Morocco, remember, ndakanga tataura paya paya kuti the way Morocco matambira ainoita haisi kutamba the way yarinoziva Morocco. Morocco yakachikotamba to disrupt the flow yebhora rakanaka rotambwa kuEurope. Saka sezvinoivo that strategy yakashandiswa necoach weMorocco haina kuzosenza pana France, nenyaya yekuti France ine maplayers vanogona kufinisha, vanogona kugohwesa. Saka disruption iya yavanga vakaplana kuti vaite against France haina kuzosenza, nenyaya yekuti France in terms of skill iri far much ahead of
nemusi wemugovera. Tatarisana neCroatia achitamba neMorocco, munozviona sei apa?
Uyo mutambo wekuti this time I think ndinenge ndakarelaxa hangu nenyaya yekuti zvido zvangu zvokuti Morocco ibreak record zvayakaita zvemasemifinal zvakazadziswa. Saka ndichange ndichingoona hangu Morocco kuti ii ndione kuti this time since pasina chekutambira ichatamba sei. But it's going to be a very interesting match, Morocco neCroatia, mateams anayotamba bhora zvinonakidza.
Muchidimbu mafinali Argentina neFrance, chii chaunoona chichaitika?
Achange ari makuwerere musi wesondo. Hakunda ani anonzwa. Tichange tichiona nyanzvi dzebhora pano pasi. And tichionawo vatambi vane mbiri anove Messi naMbappe. Tichiona kuti ndiani achatora trophy hombe, the World Cup champion. The good thing about this match ndechekuti Messi ndo last tournament yake nenyaya yenhau yekuti akura. Then Mbappe is only 22, mufana achapwa tochi na Messi kuti achita kerone. Saka tichaona kuti Mbappe achatambira tochi ya Messi kana kuti Messi acharamba netochi yake. Saka tichitakamirira kuti tione achangari makuwerere.
Tashika kumagumo echurongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichiti mosora zvakanaka.